vachiparura zvakabuda mutsvakurudzo iyi inove yekutanga yavanoita kana pagore rega yethird quarter annual quarterly labor survey. Mukuru weZimstarts vataguma muhonde vati uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika huri pazvikamu gumi nezvisere zvevanhu kana zvikamu makumana nezvinomwe kubva muzana, zvichienderana kuti panenge pachishandiswa nzira ipi yekuti munhu haasi kushanda.
Pane nzira mbiri dzokutarisa vanhu vasiri pamabasa. Pane nzira yatinoti the strict definition, inokuita samubvunzo mutatisi yandapa. Pakaita kuti 18% yevanhu muZimbabwe havasi pamabasa kana zvichitarisa the strict definition. Asi zvinozivikanwa kuti magariro edu pane vamwe vanhu vanozoti ndotsvagirei basa ndichiziva kuti ndakaenda nimborwana, anonzi madiscourage job seekers. Saka pane imwe definition yechipiri yatinoti expanded definition of unemployment, kusanganisira vanhu ivavavo. Takashandisa definition iyoyo tinoona kuti 47% yevanhu vemuZimbabwe vanenge vachinzi havana mabasa.
Vamuhonde vanoti zvimwe zvakabuda mutsvakurudzo yavo zvinoratidza kuti zvikamu makumana nezvinomwe zvevashandi munyika zvinozvishandira.
Vanhu vari pamabasa tinoti formal sector employment 26%. Zvakaonekwa zvakare kuti vanhu vatinoti vari muinformal sector 47%, and vari muinformal sector tisingasanganise vari muagriculture sector. Zvakaonekwa zvakare kuti vehousehold sector vanoshanda muZimba 5%. Zvakaonekwa kuti 27% ndo vanoshanda muagriculture.
Pane vanhu vari mumabasa mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mana nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 3,348,723 vanodarika miriyoni nezviuru mazana mapfumbamwe, kana kuti 1.9 million varume. Ongororo iyi yakaburitsawo kuti vashandi vakawanda munyika vari kutambira mari iri pasi pezviuru makumi maviri zvemaRTGS, kana kuti 20,000 RTGS, uye pane vashandi vashoma munyika vanotambira mari inodarika iyi kana kusvika zviuru makumi manomwe zvemaRTGS. Zimstarts inoti vashoma vanotambira mari yakawanda vashandi vemasangano anoshanda akazvimirira, makambani ekunze, kana kushandira mizinda yedzimwe nyika muno. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabor Economic Development Research Institute, kana kuti Ledris Vanyasha Muchichwa, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nezvabuda mutsvakurudzo yeZimstarts zvikuru panyaya dzemihoro.
Tikona vazhinji muZimbabwe vari kushanda vanonzi maworking poor, vari kushanda sevari varombo. Pane kuti utishande ubude muurombo muZimbabwe, tikona kuti vari kuenda kumabasa kwacho vari kuramba vari muurombo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika hwakakura kudarika zvabuda mutsvakurudzo yeZimstarts.
Tichitarisa isusu maonero angu, unemployment rate yedu vanhu vasingaende kubasa vakawandisa zvisingaiti. Ukatarisa uchingofamba kana mustreet kana mumarocation unotoona kutoti hazvina kumira mushe, vakomana vasikana varigara vari magoronga, pabasa hapana. Saka kuti titi isusu unemployment yedu iri pasi pe30%, hazvikwanisi kunge zvichitika. Tingatikutarisire zvekuma more than 90% yevanhu vasiri kuenda kubasa muno munyika medu munamu.
Mutevedzeri wemunyori musangano runomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo yeZimstarts yakanaka chose, vachiti hurumende inofanira kushandisa zvabuda mairi kugadzirisa zvichemo zvevashandi.
Saka chokutanga, isu hatifani kuzokurukura mihoro yedu tabva kumabhajeti. Tinofanira kukurukura mihoro yedu tisati taita mabhajeti enyika.
Izvi zvatsigirwa navamuchichwa avo vati tsvakurudzo iyi inobatsira hurumende apo painenge ichiita nhaurirano nevashandi pamwe nekuronga kuti vanhu vobatsirwa sei munyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma muZimbabwe, pane vanhu vanodarika zviuru makumi matatu vakabva kune dzimwe nyika kuzoshanda muZimbabwe, zvikuru sei kubva kuMozambique neZambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.